Tsamba ya Jacobus. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Jacobus, muranda waMwari nowashe Jesu Kristu. Kumarudzi ane gumi namawiri akapararira. Kwaziwai. Zvemiedzo nezvomufambire wakanaka. Hama dzangu, chingoti rufaro bedzi kana muchiwira mumiedzo mizhinji. Muchiziva kuti kuedzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Asi kutsungirira ngakukwaniswe kuti imi mugowa wakakwana, wakazadziswa musina chamunoshayiwa. Zvino kana mumwe wenyu achishayiwa njere, ngakumbire kuna Mwari, anongopa wose zvake asingatuki, agopiwa hake. Asi ngakumbire nekutenda, asingambozezi kwete. Nekuti uya anozeza kutenda wakaita sefungu regungwa rinosundwa richimuswa nemhepo. Munhu iyeyo ngarege kufunga kuti anozowana chinhu kuna Ishe. Zvaari munhu ane mwoyo miri anoshanduka shanduka panzira dzake dzose. Asi hama inenge iri duku zvayo ngaifarire kukudzwa kwayo. Nomufumi ngafarire kuninipiswa kwake, nokuti achapera seruva rebundo. Nokuti zuva rinozobuda pamwe chete nemhepo inopisa, zvichibva zvaomesa bundo, ruva raro rikawira pasi, kunaka kwaro kwaisoonekwa kukabva kwapera. Mufumi achasvawawo saizvozvo pane zvaanofambira. Munhu wakakomborerwa anotsunga mwoyo pakuedzwa. Nokuti kana achinga atendwa, anozopiwa chiremba cheupenyu chakapikirwa waya vanomuda. Kana munhu achiedzwa, ngarege kuti ndinoedzwa naMwari kwete. Nokuti Mwari haagoni kuedzwa nezvakaipa, naiye pachake haaedzi munhu. Asi mumwe nemumwe anoedzwa nokuchiwa kwake, iye pachake kana akwehwa nokuteyiwa nako. Zvino kuchiwa kana kwarema kunozvara zvitadzo. Nezvitadzowo kana zvakomba zvinobereka rufu. Musanyengerwa, hama dzangu dzinodikanwa. Zvipo zvose zvakanaka nezvipiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro, zvichiburuka zvichibva kuna Baba wezviedza, vasingapinduki kunyange kuwa nemumvuri wekushanduka kwete. Nokufunga kwake wakatibereka neshoko rechokwadi, kuti tigowa sezvibereko zvekutanga zvezvisikwa zvake. Kunzwa shoko nokuriita. Izvi munotozviziva henyu, hama dzangu dzinodikanwa. Asi munhu mumwe nemumwe ngaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, uye anonoke kutsamwa. Nekuti kutsamwa kunoita munhu hakuitisi kururama kwaMwari kwete. Saka bvisai tsvina yose nekuwanda kwezvakaipa. Mugamuchire shoko nomwoyo munyoro, rakasimwa mukati menyu, rinogona kuponesa mweya yenyu. Asi iwai vanhu vanoita shoko, murege kungova vanhu vanorinzwa chete muchizvinyengera. Nokuti kana munhu achingovawo kunzwa shoko asingariiti, akafanana nemunhu anoona chiso chake chakaberekwa nacho muchioni-oni. Nekuti anoziona iye achibva aenda ndokukanganwa pakarepo kuti wakadini. Asi uya anonatsotarisisa murayiro wakakwana wokusununguka kwemunhu, achirambirira pauri, asati ari munhu anongonzwa achibva akanganwa kwete, asi ari muiti webasa, iyeyo achakomborerwa pane zvaanoita. Kana munhu achiti ndiri wechitenderi, asingadzori rurimi rwake, asi achinyengedzera mwoyo wake, chitenderi chemunhu uyu hachina maturo. Chitenderi chakakwana, chisina chakaipa pamberi paMwari Baba wedu, ndicho kufambira nherera neshirikadzi pakutambudzika kwavo nokuzvichengeta kunoita munhu kuti arege kusvibiswa nenyika.
Jacobusi, chitsauko chechipiri. Kuita zvomusananguro kwakaipa. Hama dzangu, kutenda kwenyu kuna Ishe wedu Jesu Kristu, wokubwinya ngakurege kuva nokusanangura vanhu. Nokuti kana musinagoge menyu muchinge mapinda munhu ane mhete yendarama, akapfeka hanzu dzakanaka. Mukazopinda zvemurombo akapfeka hanzu dzakaipa. Mukabva motarira uya wakapfeka hanzu dzakanaka mukati. Garai henyu pano pakanaka. Asi kumurombo muchiti mira koko kana kuti gara pasi pechitsiko chetsoka dzangu. Ko hamuzati maita zvomusananguro pakati penyu. Mukava vatongi vane mifungo yakaipa here? Inzwai hama dzangu dzinodikanwa. Ko Mwari haana kusanangura vanhu vakaita varombo pane zvenyika here kuti vave vapfumi pakutenda nokuva vagari venhaka youshe waakapikira vaya vanomuda here? Asi imi makazvidza murombo. Ko havaziwo vapfumi vanokuonesa inhamo? Variwozve vanokuisai kuvatongi here? Ko havazivo vanoshona zita rakanaka ramunotumidzwa naro here? Asi zvino kana muchizadzisa murayiro woushe sokunyorwa kwawakaitwa kokuti idawo kwako sezvaunozvida iwe pachako munoita zvakanaka. Asi kana muchisanangura vanhu munotadza, muchizopiwa mhosva nomurayiro, muchinzi muri vanhu vanoudarika. Nokuti munhu anochengeta murayiro wose asi akagumburwa pachinhu chimwe chete wava nemhosva pane zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo uya wakati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya, watova munhu anodarika murayiro. Taurai uye itai savanhu vanozotongwa nemurayiro worusununguko. Nokuti kutonga hakungavi netsitsi kuna asina kuitira vamwe tsitsi. Zvino tsitsi dzine rumbidzo yokukunda pakutonga. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvinobatsirei hama dzangu kana munhu achiti ndinokutenda asi asina mabasa? Ko kutenda ikoko kungagomponesa here? Kana pachinge pane hama yomurume kana yomukadzi inoshayiwa zvokufuga nezvokudya zvezuva rimwe nerimwe, mumwe wenyu akati kwaari endai henyu norufaro mudzivirirwe mugute, asi hamuvapi zvinodikanwa nomuviri, ko zvinogobatsirei? Ndizvo zvakaitawo kutenda kwakafa kana kuri koga kusina mabasa. Asi mumwe munhu angati iwe unokutenda uye ini ndine mabasa. Chindiratidza kutenda kwako kusina mabasa, ini ndigokuratidza kutenda namabasa angu. Iwe unotenda kuti Mwari anongova mumwe chete unoita hako zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvinoiwa munhu benzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa akubatsire chinhu? Ko Abrahama baba vedu haana kururamiswa namabasa here zviya zvaakabayira mwanakomana wake Isaka paaritari? Unoona kuti kutenda kwake kwakashanda pamwe chete namabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa namabasa. Rugwaro rwakazadzika runoti Abrahamu akatenda kuna Mwari zvikanzi kwava kururama kwaari, akanzi ihama yaMwari. Munoona kuti munhu anoruramiswa namabasa haruramiswe nekutenda bedzi. Ndizvo zvakaitawo Rakabhi chifeve chiya. Ko haana kururamiswa namabasa here zviya zvaakagamuchira nhume dziya akabva odziendisa neimwe nzira? Nokuti muviri usina mweya sezvawakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo.
Chakubhosi chitsauko chechitatu. Kudzorwa kworurimi. Hama dzangu, musava vadzidzisi vazhinji zvamunoziva kuti tichanyanya kutongwa, nokuti tinogumburwa tose pazvinhu zvizhinji. Kana munhu asingagumbirwi pakutaura, iye munhu wakakwana anogona kudzora muviri wesewo. Zvino kana tichiisa matomu amabhiza mumiromo yawo kuti atiteerere, tinodzorawo muviri wawo wose. Tariraiwo zvikepe kunyangwe zvakakura zvikadini, zvichitinhwa nemhepo huru zvinodzorwa nechidzoreso chiduku duku. Chero kunoda muchairi, saizvozvowo rurimi mutezo muduku zvawo, asi runodada kwazvo. Tarira kuwanda kwakaita huni dzinotungidzwa nemoto muduku. Zvino rurimi ndiwo moto, inyika yezvakaipa. Rurimi rwakagadzwa pakati pemitezo yedu runosvibisa muviri wose, ruchibva rwatungidza kuzara kwose kwechisikirwe, irwo ruchitungidzwa negehena. Nokuti marudzi ose emhuka neeshiri neezvinokambaira neezviri mugungwa angapingudzwe uye akambopingudzwa navanhu. Asa hakuna munhu angapingudze rurimi kwete. Ndiche chinhu chakaipa. Chinongoshanduka shanduka. Izere nouturu unouraya. Tinorumbidza Ishe Baba narwo. Tichituka vanhu narwo. Vaya vakaumbwa nemufananidzo waMwari. Mumuromo mumwe chete munobuda kurumbidza. Pamwe chete nokutuka. Hama dzangu atifanire kudaro. Ko tsime rinobuditsa mvura inonaka. Ne inovava pachitubu chimwe chete here. Hama dzangu. Ko muonde ungabereke maorivi kana muzambiringa ungabereke maonde here. Kunyangwe mvura ino munyu. Ainga iti inotapira kwete. Kuchenjera kunobva kumusoro. Ndiani wakachenjera. Nokungwara pakati penyu. Ngara tidzo nomufambiro wake wakanaka mabasa ake. Achizviita nounyoro wouchenjeri. Asi kana mune godo rinovava nenharo mumwoyo menyu. Musazvirumbidza pamberi pechokwadi nokuchirevera nhema. Kuchenjera uku hakubvi kumusoro kwete. Asi ndokwenyika. Kwechizvarirwo chavanhu. Kwomweya wakaipa. Nokuti paya panenge pane godo nenharo ndipo pano kunyongana namabasa ose akaipa. Asi kuchenjera kunobva kumusoro. Pakutanga kwakachena uye kune rugare, kunyoro, kunoteerera, kuzere netsitsi nezvibereko zvakanaka, kusina musananguro, kusinganyengedzeri, zvino chibereko chokururama, chinodzvarwa murugare, navanoita zvorugare. Jakubhosi, chitsauko chechina. Kukarira zvenyika. Kokurwa. Nokukakavara pakati penyu zvinobve piko. Hazvibvi pakuchiva kwenyu kunorwa mumitezo yenyu here. Munochiva asi hapana chamuinacho. Munouraya nokugodorana musingagoni kuwana chino. Munokakavara muchirwa musina chamunacho nokuti hamukumbiri. Munokumbira musingapiwi nokuti munokumbira zvakaipa kuti mugozviparadza mukuchiva kwenyu imi voupombwe. Amuzive here kuti ushamwari wenyika ndiko kuvengana naMwari. Naizvozvo kana munhu achida kuva shamwari yenyika anozviita muvengi vaMwari. Ko munoti rugwaro runotaura pasina here ruya runoti mweya waakagarisa mukati medu unoshuwa negodo asi anotipa nyasha dzakanyanya kuwanda. Saka anoti Mwari anodzivisa vanozvikudza asi anopa nyasha vanozvininipisa. Naizvozvo muzviise pasi paMwari. Asi, dzivisai diabori, agokutizai. Swederai kuna Mwari, iyagoswedera kwamuri. Gezai maoko enyu imi vatadzi, munatse mwoyo yenyu imi mune mwoyo miviri. Suwai mucheme, murire. Kuseka kwenyu, ngakushanduke kuve kuchema, norufaro rwenyu, ngadzive shungu. Muzvininipise pamberi pashe, agokukudzai. Hama dzangu, musareverana zvakaipa. Munhu anorevera hama yake zvakaipa. Kana kutonga hama yake, anorevera murayiro zvakaipa. Nokutonga murayiro. Zvino kana, uchitonga murayiro, hauzi muiti womurayiro kwete, asi wava mutongi. Kunongova nomumwe chete, anova ndiye mutemi womurayiro nomutongi. Iye uya, anogona kuponesa nekuparadza. Zvino iwe, unogova aniko, unotonga wekwako. Zvamangwana hazvizikanwi. Nai imi munoti, nhasi kana mangwana tichaenda kuguta rokuti, tigondogara kugore, tichishambadzira tigofuma. Imi musingazivi kuti mangwana upenyu hwenyu huchava hwakadini. Nokuti muri mhute inoonekwa kwenguva duku ichibva yanyangarika. Mungadai muchiti, kana Ishe achida ticharama, tigoita zvokuti nezvokuti. Asi zvino munozvirumbidza pakudada kwenyu. Kuzvirumbidza kwose kwakadai kwakaipa. Naizvozvo uya anoziva kuita zvakanaka akasazviita chava chitadzo kwaari. Jakubhosi, chitsauko chechishanu. Kutukwa kwavafumi vasina tsitsi. Nai imi vafumi, chemai muungudze nokuda kwamatambudziko achakuwirai. Fuma yenyu yakaora nezvokufuka zvenyu zvapera kudyiwa nezvuundudzi. Ndarama yenyu nesiriva zvava nengura. Ngura yazo ichakupupurirai zvakaipa. Ichibva yapedza nyama yenyu somoto. Makazvichengetera fuma pamazuva ekupedzisira. Tarirai mbairo wamakadya wavaranda venyu. Vakakohwa minda yenyu unodanidzira nokudana kwavakohwi. Kwakasvika munzeve dzashe wehondo. Mugere zvinofadza panyika. Muchikarira zvinonaka. Muchikodza moyo yenyu nezuva rokubaya. Makatongera wakarurama mhosva mukamuuraya asi haana kuita dzivo nemi kutsungirira kusvikira isha achuya naizvozvo hama dzangu tsungirirai kusvika pakuuya kwashe tarirai murimi anorima zvibereko zvomumunda achitsungirira hake pamusoro pazvo kudzamarara zvapiwa mvura yokutanga neyokupedzisira nemiwo tsungirirai musimbise mwoyo yenyu nokuti kuuya kwashe kwawa pedyo, hama dzangu, musanyunyutirana kuti murege kutongwa, tarirai mutongi amire pamusuo. Hama dzangu, pakutambudzika na pakutsungirira, todzai muenzaniso wavaprofita, vakataura nezita rashe. Onai, vaya vakatsunga mwoyo, tinoti vakakomborerwa. Makanzwa zvokutsungirira kwakaita Jobho, mukaonawo chakavavarira ishe, kuti iye ishe, ano mwoyo munyoro kwazvo ane tsitsi musapika asi hama dzangu kupfuura zvinhu zvose regai kupika kwete kunyangwe nedenga kana nenyika kunyangwe nekumwe kupika zvechero asi hongu yenyu ngaive hongu kwete yenyu ngaive kwete kuti mugorega kutongwa kunamata kune simba kuno mumwe anotambudzika pakati penyu here ngaanamate Kuno mumwe anofara here ngaimbirwiyo. Kuno mumwe anorwara pakati penyu here ngaadane vakuru vechechi. Ngavamuitire munamato. Vachimuzodza namafuta muzita rashe. Kunamata kwokutenda kuchaponesa murwere uye ishe achamumutsa. Zvino kana akaita zvitadzo acharegererwa. Naizvozvo reurira nai zvitadzo zvenyu munyengetererane kuti mugoponeswa. Munamato womunhu wakarurama une simba guru pakushanda kwavo. Eria wakanga ari munhu wakaita sesu akanamata zvikuru kuti mvura irege kunaya ikasanaya panyika makore matatu nemwedzi mitanhatu. Akanamata zve denga rikanaya mvura nyika ikabereka zvibereko zvayo. Hama dzangu kana pachinge pano munhu pakati penyu wakatsauka pachokwadi. Mumwe akamudzora ngazive kuti munhu anodzora mutadzi panzira yokutsauka kwake achaponesa mweya parufu nokufukidza zvitadzo zvizhinji